Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavo wekupedzisira nevatori venhau muHarare, vaThomas vati vane tariro yekuti zvinhu zvichafamba zvakanaka muZimbabwe zvekare. Vati varofara chose kuti vanhu vemuZimbabwe vave netariro zvichitevera kushanduka kwehurumende muZimbabwe. VaThomas vatiwo vanofara nechirongwa chekunyoresa vavhoti chebiometric voter registration, uyevo vane tarisiro yekuti nyika ichaita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vati kusvika pari zvino vaMunangagwa vari kuita zvese zvavakavimbisa, zvakaita sekuwedzera nguva yekunyoresa vavhoti, kukoka dzimwe nyika kuti dzizoongorora sarudzo. Vachiti European Union neSADC dzakatotumira zvikwata zvadzo zvekuongorora sarudzo kuZimbabwe. Vatiwo hurumende yeAmerica ichatumawo chikwata chekuongorora sarudzo idzi.
But they're off to a very good start in terms of BBR, young Muzak chairperson.
Hurumende iyi iri kuita zvakanaka chose panyaya yeBVR. Yakasarudza sachigaro mutsva weZEC uye yakakoka vekunze, uye America ichaongorora sarudzo itsike kutanga kubva muna 1980. Chikwata cheEU chatove muno kare.
Vatiwo vemabhizimisi vekuAmerica vari kuuya kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe, uye vanotarisira kuti vakawanda vachauya kana nyika ikaita sarudzo dzakachena. Vati hurumende yeAmerica haironge nzendo dzezvikwata zvevemabhizimisi sezvinoita dzimwe nyika, uye vemabhizimisi vanouya vakazvimirira. Panyaya dzezvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemadzisawira avo neAmerica, vaThomas vati mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act unosungirwa America kuti isatsigire Zimbabwe kumasangano akaita seWorld Bank neIMF, asi masangano aya haasati ambogara pasi kuti ape rubatsiro Zimbabwe nekuti ine zvikwereti. Vatiwo kana nyika ikaita sarudzo dzakachena nekuremekedza kodzero dzevanhu, zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muZimbabwe zvinogona kubviswa. Vati mukati menguva pfupi iri kutevera kuchauya chikwata chevakuru vakuru vehurumende yeAmerica, uye ivavo ndivo vane simba rekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
In a few weeks we'll have some very senior political delegations here.
Masvondo mashomanana anotevera pachauya chikwata chevakuru vakuru vehurumende, ndivo vane simba rekubvisa zvirango izvi. Asi chikuru chinodiwa kuita sarudzo dzakachena pamwe nekuvandudza upfumi.
Vatiwo zvinofadza kuti mutemo wokupa masimba kuvatema vemuno munyaya dzeupfumi wava kuvandudzwa, uyewo vanoda kuona kuti vatori venhau vanoita basa ravo vasingambunyikidzwi, uye kuti mapato anopikisa apiwe mukana mumapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende. VaThomas avo vave kuregedza basa muhurumende yeAmerica vati vanofara kuti America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese kuZimbabwe munyaya dzeutano, dzidzo nezvimwe. Vatiwo vanosurukirwa zvikuru kuti vave kudzokera kumusha vachiti Zimbabwe ndiyo nyika yavagara zvakanyanya kudarika dzese. VaThomas avo vakamboshanda pamuzinda wenyika yavo muZimbabwe vasati vadzoka zvakare semumiriri weAmerica muZimbabwe, vati vari kusuwa kuti vari kuenda muimba ane mukurumbira Thomas Mapfumo, uyo ave kugara kuAmerica asati adzoka kuzoita mutambo wake webira muHarare kupera kwemwedzi unouya. Vati Zimbabwe inyika yakanaka chose, ine mushana, uyewo vave kusiya shamwari dzavo dzakaita semuimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi. Vatiwo vanofarira Japreza, uyewo vati vachadzoka kuzoshanya muZimbabwe.
Makorokoto to the Zimbabwean people, Anshope to the Zimbabwean people, and the future is yours.
VaThomas vati vachaenda pamujandigere vachigara naamai vavo nemhuri yavo vasati varonga zvimwe zvekuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.